manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu zvita 29/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tamno pia ni Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi matatu nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vokuridzwa muJerry Nasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo dzeZANU-PF dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei ZANU-PF iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi matatu nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava gumi nevaviri vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2099 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nhomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nhomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCOVID-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatano aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Ndi pakutanga vakambokwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapindi munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvo ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Nematano akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. nokuti chokutanga ndechekuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anonyatsoziva kuti yakatangira kupi. Chakangoitika ndechekuti ma scientists ku South Africa ndivo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chekare. Saka nyaya yekudzivharirana maboda nokuti vanani ngavauye kuno haa ichi hachisitirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dziite maonera pamwe ndo zvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi haa.
Asi zvii zvingashanda semaonero enyu tichitarisa ruzivo rwavapo?
Chinongokwanisa kungoitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira at a personal level pamwe chete ne national level. But zvokuita makefu nokuvhara vanhu izvi mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda nyika dzakaita sana Sweden dzisina kumbobvira dzaita lockdown kwaidai kusisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavhaccine, zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown asi chirwere ichi hachina kunyatsoparadza. Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasika anobatsira zvishuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungwene?
Mavhaccine anotaridzawo kuti anobatsira asi still zviri kuonekwa kuti mavhaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavhaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya unozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda iri.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe ava vanga vagara mujeri kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanoti amai Catherine Bachi Muzawazi namai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaaruzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaaruzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19 zvavakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaaruzivishi vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaaruzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa vekuti vasa vhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Yeah, tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zuva ranhasi muchure mekunge apiwa bill rake $10,000 and abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika nerinonzi warrant of liberation vamuburise. Tiri kutonzwawo mumapepanhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya. Pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshala ndiye ari kuita vamwe makeses amakomborero.
Rimwe gweta ranga richimirira vaaruzivishe ndimi zvinafundo Love More Maduku avo vatendawo kuti vasunungurwa. Muna kubvumbi vaaruzivishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinomirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina. Muna chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi, asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeImpala yange ichiri mumatare. Izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemwe yemotokari yekambani iyi. Mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo, vatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinda weMDC pamogen Richard Tsvangirai House. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti vanzi nemagweta vaharuzivishe vambomira kutaura nezvayo. Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro, asi vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare. Vaharuzivishi vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachindundurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana, asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare kumba sekodzero yavainayo mubumbiro remutemo.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori weJudicial Services Committee vaWalter Chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi vaZiyambi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzivishe kwakashorwa nemasangano ekunze akaita seEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muZimbabwe hamutevedzerwi kodzero dzevanhu, zvinoita kuti Zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi watendira, asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro. Mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe zviuru zvemaRTGS kana kudarika, kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumashanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura. Amai Messi Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu remashonaland central vaudza Studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya, asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki.
Isu last term takabhadhara 46,000, then proposal yakazoiswa ministry it's 75,000. Saka it's almost double the amount tikada kuzvitarisa.
Va Benjamin Masese mumwe mbereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya.
Mari yacho inobva kupi?
Mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwidza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kuri kuita mari yechikoro.
School fees into the $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vabani manokore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutenderana nevabereki.
Mukaisa mabudget enyu mukagara pasi sevabereki mukaenda kuna permanent secretary kazhinji kazhinji havarambe maproposals amunenge mauya nayo.
Vamanokore vanotiwo zvakakosha kuti vabereki vaende kumisangano inenge yakokwa nevakuru vezvikoro nemakomiti avakasarudza, sezvo mumisangano iyi murimo munorongwa mabudget anozoendeswa kubazi redzidzo yepasi. Munyori musangano unomirira vakuru vezvikoro re reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vauza Studio 7 kuti vanonzwa kuchema kwevabereki asi vakati hapana zvavangaita sezvo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba. Vati zviri pachena kuti chave kudiwa munyika kutambirisa varayiridzi nevashandi vese munyika nemadhora ekuamerica kuti zvinhu zvigadzikane. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvikwidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki, uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa on a school by school basis. Maparents awirirana nemaschool authorities and then that school can then say kuti mafees edu ari approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zviri zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe yebasic education assistance module kana kuti BEAM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kuverengwa kwamavhoti kuri kuenderera mberi matunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato rezanupf idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita semashonaland west, mashonaland east, manicaland, mashonaland central nemasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri webato rezanupf vakrisi mutsvangwa vanoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo nemidlands. Vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovhinzi vemusangano wezanupf. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa navakuru mapoliticbureau members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya, asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muzanu pf.
Ko vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchaziswa nokufamba kwenguva kana isu kunational command center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na national political commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovinci. Mapoliticbureau members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kunational command center kunational election directorate kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe totizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva national political commissar vabima na national spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatiudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodeyayo. Venational Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti angari masmall problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndeweruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezviuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva nematambudziko kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kweinfrastructure yemaroads anga achinetsa kusvikika. Kune dzimwe nzvimbo kunana midlands mberengwa nekunana chiredzi kumasvingo kwakanaya. Zvinova zvakakanganisa zvakare kuvhota vachimbovapiwa mukana nenational election directorate kuti vakondinye kuvhota nhasi. Saka kana vachinge vapedza ndo zvinozoita kuti sarudzo dzose dzinge dzichiungana pamwe chete, ruzhinji nenyika yose yochiziviswa kuti zvafamba sei. Tinoziziva ruzhinji rwese rwakatarisira nokuti sarudzo dzezanupf dzakakoshera
munhu wese.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance, avanoti havasi kufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika.
Ndo zvatinotaura kuti Zimbabwe yava neudzvanyiriri, yava nevanhu vanonzi havatevedzeri mutemo vari vanhu vezanu PF. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haiitwe, asi maelections ezanu ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndo kunonzi kurara pamusoro pemutemo kuri kuitika. Ndosaka tichiti maInstitutions edu ari kuda mareforms, ari kuda kuti agadziriswe.
Nechikonzero chei?
Nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera. Mapurisa acho hanyari, vari kuvachengetedza vacho havanyari, vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita. Iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana, vari kurambidza vevamwe mapatizi kuungana, vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana, asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko, vachirovana pano nepapo. Chinotishamisa, vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa.
Zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogonun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munhu abuda mbamani?
Tichaona matanho atichaita, asi nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa. Vari kungotarisa divi, Human Rights Commission inotarisa divi, matare acho anotarisa divi, kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzenzeredzana mumakoti iyo nguva ichifamba. Chiripo ripo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe, mutemo ngaufanane nemunhu wese.
Ko vakaramba vakatsika madziro?
Isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi, tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe, tochitangiravo ipapo. Nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muzanu COVID haibati, ukapinda muzanu unobvumidzwa kusangana. Asi tichaona matanho atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare. Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada, vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika. VaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamudyandigere muna 2016. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana-siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naReverend Mudambanuki nezvemunamato wavo uyu.
Tinotenda Mwari nemaorganizations akaberekwa muUnited States of America nemaprayer lines
Saka kupera kwe gore rino muna November takaite end of year revival. Itakanga tiri kutenda mari nekutichengeta mushure mekunge tasangana ni madambudziko akawanda zvikuru kubudikidza nekufirwa kugara kwedu mudiaspora nezveupenyu zvakasiyana siyana. Saka takaite a very successful end of year revival. Mukudaro takaronga zvakare kuti mukutanga kwegore tive tinosangana pamwe chete tichinamata kutange gore redu. Rwendo rwekunamata mabvira pamwe. Muchizezuru vanoti rwendo rwemujecha mabvira pamwe. Saka taone kuti isu sevana weZimbabwe, vana vekuAfrica, vari kudiaspora, vanozi naJeremiah muriko namatai, murikorora nai, murikoitai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu. Tiri kusimudza Jesu pamusoro-soro Mwari wedu, pamusoro-soro Mweya Mutsvene ari mutungamiri wedu, tiri kubatana pamwe chete. Ndopakabve pfungwa yedu yekuti sekuti tiri ma-prayer line, tiri ma-organization, tadii kubatana pamwe chete, tichinamata Mwari wedu, watichengeta kusvika pakadai. Isu ngei tiri pano nhasi, zvinoroti tine donzo, saka nevana wedu, nemhuri dzedu, nema-organization, nema-prayer line, vana weZimbabwe. Tichabatana muzoom tichinamata Mwari mubeginning together revival.
Zvakakosha sei kuti vanhu vawanikwe vachirumbidza Mwari pakutanga kwegore nyanya kudiaspora kuno?
Ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha. Shoko raMwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwaMwari nekururama kwahukwese zvimwe zvese zvotera. Hazvingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina Mwari, nokuti Mwari ndo wane bigger picture. Ndiwe Mwari wane zviro zvese, vanoziye mberi kwedu, ndo vanotitungamirira. Saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore. Munoziwoti vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore, kuparure gore, kupinda mugore. Saka mberi kwedu Mwari ari kutungamira, asi isusu tabvire kuita yield, tabvire kuita surrender kuna Mwari kuti chititungamirirai. Tega hatikwanisi. Timu yedu iri kutaura nekuti tarisai Mwari ari kuita zvinhu zvitsva. Zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita? Tingaziva sei zviri kuitwa naMwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari? Saka donzo redu ngerokuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo.
Chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai, uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei?
Chirongwa chedu chichatanga musi weSunday, January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza, tichipema Zoom link edu. Last time, petakaite end of year revival, it was very successful. Takanga tine kubatana kwakanaka, vanhu vachitaurirwa, tichiramba tichiadvertise. Saka tinokutenda nekuti matipoi mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo Mwari ari kuita munota America mukutanga kwegore 2022.
Avo vangwari Reverend Eva Mudambanuki vachitaura naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7 vari kuNebraska muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 13860 ne-15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nhengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe voburitswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema-chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Mphalakazi 2021. Mfrakisithi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Angina mazi ngiphelele nje umuntu nje obejabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila, understand? And then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo, akubuhlungu.
Ube ngumkhokheli wecimbu lomdlalo wengoqo ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
Izulu elilesiqhotho elize lomoya omningi lichiye ezinye izakhamizi zakomatekenya kuward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwempathalo zesikolo zomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abe umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo kubulawayo namhlanje emini. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UGumede udlule emhlabeni namhla emini ngemva kokuba ekhale ngesisu ngolwesibili wagijinyiselwa esibhedlela lapho utholakale khona ukuba engaba ekhathazwa ngamatshe ezinsweni zakhe. Ubhubhe namhla sekuzajaya ihola lesibili emini ngesikhathi kulungiselelwa ukuba ekwenziwa esinye iscan ukuze abemtholampilo bathole iqiniso lokuba kuyini okumkhathaza. UNdumiso Emmanuel Gumede utshone ngemva kwensuku ezimbalwa yenzelwe idili ngabalandeli beqembu leHighlanders bembonga ngomsebenzi omkhulu awenzele iqembu leBhoso. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera laye wayeyingxenye yalabo ababekholisa bendawonye loGumede ngeviki yedluleyo.
Zananzelela ukuthi uyenzelwe umdlalo omkhulu kucelebratewa 48 years zakhe ekuadministration ngelanga leUnity Day isenzela Highlanders Clubhouse. How abantu bengananzelela ukuthi kube kusokungumbalelisa uNdumiso Gumede ngokumenzela lwana umdlalo ecelebratewa iminyaka yakhe yokuphathisa kwezenguqu. Kube isimanga ukuthi kungasuke ezingaki sokuthiwa ayi akasekho.
UGumede ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Uqale ukusebenzela iqembu leHighlanders ngo-1974 engumeli walo esigodlweni iHarare, njalo uphathe izikhundla eziningi kuleli qembu ezigoqela ukuba ngumgcinisihlalo weqembu kanye nokuba ngu-chief executive officer. Uke wasebenzela njalo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association. Kolunye udaba olufana nayo wayengumdlali weqembu leDynamos uIsaac Nema udlule emhlabeni izolo ngemva kokuba olunye uhlangothi lomzimba wakhe litholakale lungasasebenzi kuhle. Laye ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngonjalo nje umunye owasebenza loGumede uAlexander Maseko owake wakhokhela laye iqembu leHighlanders uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngembali yakhe.
Hayi, angina mazwi madoda, ngiphelele nje umuntu nje obejabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila, understand? And then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo, akubuhlungu manje.
Ya, akubuhlungu kakhulu. Sitshele ukuthi wena wasebenza njani loGumede.
Oh, I mean we suka kude mendo Gumede from into ze sport ku Highlanders esiya ku Zifa. The main thing engakhuluma ngayo ngakhona besides into ze bora, I mean, it was a great administrator one too. Waye ngu MC emtshadweni wami, so kubuhlungu, you understand? I see him lapana a jaiva, a dancer, very how ekhohliwe waze kunxa abantu bekuya besenza into engani yabhida ngapha bakhuza athi hayi no no semtshadeni kamaseko lo kanje kanje ake lihlale phansi hey cicha cicha uyazi it's fun now I'm taking me back ukuthi ngithathe iDVD yami leyana ngimbuke manje lapho and I would do that. I've actually missed someone very 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 special.
Ye nxa sikhangela futhi le bholeni siyabona ukuthi wena ungucaptain weBhozo la wayekhona kuduze khonapho akusitshela ukuthi lalidlelana njani lo Gomes.
Eish, awu Gomes he was man of peace, man of laughter and the serious ngokuthi siwine kuphela wayefuna ukuthi kona nasenjani sikhululeke uma sidlala ibhola. You understand? Sizidlalele nje sibe take I mean be yourself and enjoy the game. Wayengekho strict ngendlela lezi zazibhethe uyakuze kulabanye abantu ababa strict kakhulu but hayi Gomes no. Gomes no. And I remember also nxa siqeda amagame laphana anginika imota yakhe ethatha abantu abami bahambisele uveve andazele egwabalanda mbahambise badrive mbuyele ibhegi ngemota yakhe mthole Gomes vele umuntu wabantu. You understand? He was just a man of people.
So manje abantu bamkhumbule njani uGomes ngoba vele abaningi sithi uGomes yabo.
You know, to me, yazi, Ugumede has been a rock and has been a rock of everyone. Why ngeta wonke umuntu? Kaze angaxabalela umuntu, wayengasokeli, wayengelongwali umuntu. Let's remember him as a hero. That's what I can say to me. He's one of the heroes who sport eZimbabwe. He's a hero. Yeah.
So manje kumele izweleni kufaka isithombe kwezweni kwele academy wena ngombono wakho ubona ngani kumele kuthweni ngombono wakho sizizana
I think ivele kufuze ukuthi kube lenye ibuild angazumbe sifake sithi isithombe sakhe thina ngapha uma kuthi abantu bezifa labo bayafuna bemenzile something huge somewhere but at the end of the football fraternity but at the moment thina nje clubs lapha na simfakele isithombe. I would believe me, Uma ungena nje umbone lapho ngizokubethe simfakele isithombe nje simkhumbule. Yani simkhumbule forever. Even labantwana bethu that nxa sesingaseke bembone. I mean he has done a lot.
UAlexander Maseko wake wakhokhela iqembu leHighlanders Football Club. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. IZulu elilesikhotho elize lomoya omningi lichiye ezinye zakhamizi zakwaMatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Leli Zulu elinengesonto ntambama lidale umonakalo omkhulu emasimini lawisa lezihlahla. Wawubhethi Ncube usipha lolu daba.
Leli Zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kokuthi imizi efika kamathumi amabili lanhlanu. Owesikwamithi weGwanda uMnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langikhona bathi kade lilesiqhoto lomoya omkhulu kakhulu.
UMnumzana Ngqabutho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni lemuli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi santambama lapha izulu lankwa lalesiphephe esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Singase siphambene ngoba lamnkosi wami angikwazi ngibengakhala vele angikwazi ukuhamba njani vele ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi amahlahla alaphi afika avala umnyango lapha sathwala nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhulu umuntu ezinisa amochakala konke ukudla lokhu kwamochakala kodwa hayi abantwana bakhona kwayengani bezibuhlungu kancane mbijana.
UMnumzana Rafael esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu elinengalindlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size ngazala mina nje lo ngo-1956 angaze ngubone kuyaqasa ukubona lapha esigabeni sakithi ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezijile lezi hlahla inkadi ezinkulu bezinjani ziphephule ngumoya zawela ezindlini lamazi engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke akulandle enganetala endle ayifulile wawusibona kungena ishebe-chebe kungena amanzi kungalala zengela iphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindini phakathi kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakulasihlala sephansi silehlamvu kuthi inteki wonke aningamacimba abezindlu komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya ilon mor.
Usobhuka kwaMatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube inhlanhla kwangabe lofileyo kulumonakalo.
Uhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu. Kube inhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 komatekene lamhlanje emini, sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emandebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwamatekenya.
Njonge ye-Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla siphathele ama 10 kgs impuphu, 2 kgs of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil. Then iofisi ka DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxa be-Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamiza kumatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomitsha umoya ukhuthaze uZulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi, njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sezisakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye iindlela ezifana lezitina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lanxa omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu olilunga le-MDC Alliance, uMakhomborero Rosivishe obevalele okwenyanga ezithile ezedluleyo, etholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo ngumthethwandaba owe-High Court. Amagqwetha akhe athi ulakho ukuqhubeka evalelwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala lokuthomba aletheswayo. UMavis Gama usipha lolu daba.
UHarizivishe ubikwa engasoze akhululwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala aletheswayo elilokhe lisemthethwandaba lokuthumba ngesikhathi etshengisela emahofisini awenkampani ye-Impala Car Rentals ephakathi kwexuku labasakhulayo be-MDC Alliance labenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union befuna benkampani le baveze igama lomnikazi wemota eyasetshenziswa ukuthumba esinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Elinye lamagqwetha kaHarizivishe umnumzana Simon Chabuka uchasisa ngalokhu.
We then together with Professor Madubu made an application after that Tora Nyaya from one of his lawyers could have instructed one of his lawyers.
Ekuthatheni kwethu lolu daba asitshelwa okokwenza kasitshelwanga ukuthi ulolunye udaba. Sasesenza isicelo ngemva kokuba mina lo Madubu siluthethe lolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi okwenzakalayo kuHarizivishe akumangalisi.
So lokhu kuyinto etshengisayo ukuthi asindawo njengelizwe simi ndawonye. So khonoko kutshengisa ukuthi njengelizwe akula lapho esiya khona, simi ndawonye, siyakhohliswa njengabantwana beZimbabwe ukuthi kulento eyenzakalayo khona kungelalutho vele.
Udaba obelikhwezwe emthethandaba we-High Court ngolokuthi uHarizivishe wehluleka ukulandela iziqondiso zakhe ze-bail ngesikhathi ilizwe liku-level 4 ye-COVID-19 lockdown, lapho abikwa engasayanga zibika khona kwabomthetho esezingenise ku-isolation ngemva kokuhlangana lomuntu owayebikwa ele-coronavirus. Kodwa umantshi uDennis Mangosi waseHarare unqume ngombimbitho ukuba kumele avalelwe uHarizivishe esithi ngoba wephula ngabomo iziqondiso zakhe ze-bail ayezibekelwe edabeni lwakhe lokuyatshengisela emahofisini abe-Impala, okuyisinqumo esigenqulwe ngumahluli we-High Court uJustice Catherine Mzawazi lamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Ezinye izikolo ezilabafundi abahlala esikolo zikhuphule imbadalo le yaya kunkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, 60,000 Zimbabwe dollars kusiya phezulu. Kuthi ezikolo ezizimele zodwa iqalela kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, 200,000 Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izikolo zivulwa mhlaka 10 zibandlela ngo-2022, kodwa abafundi ababhala imihloliso ka-O-Level e-A-Level bona bavula mhlaka 3 ukuze bayeqedisa ukuloba imihloliso. Laloba kunjalo, iningi labazali lithi inhlawulo ezifunekayo ziphezulu kakhulu. Unkosikazi Felicity Matsika ngomunye wabazali abakhonona ngokuqansa kwendleko zesikolo.
Ukukhwela kwamafizi lokhu esikubonayo angazi ukuthi abantwana bazafunda umnyaka ozayo. Mina kunje oseboarding school ufuna 70,000 RTGs angafaki ukudla kwakhe khonapha. Akula muntu ohola imali yonke yonalo. So ukuthi uhulumende avumele ukukhwezwa kwefizi kangaka angazi ukuthi siyabe siyithethe ngaphi imali engaka.
Unkosikazi Linet Maseko, umongi, ukhala ngokuthi izimali ezibizwayo azihambelani leholo.
Ifizi okufanele ngibe sengiyibhadele kufika u-10 January yisalari yami ephindwe yaphindwa. Lapha ngingafaki amabhuku lamayunifomu. So eqinisweni abantwana bamasivu sevens kunzima ukuthi bathole imfundo kwizikolo ezenza kuhle. Umntwana seyezahlala etshintsha isikolo njalo nje ngenxa yamafizi. Thina siphathe kuhle ngalokhu esikwenziwa nguhulumende wethu. Asiphiwe iholo elanelisa ukubhadala zonke iindleko zethu. Asho ukuthi siphile nzima elizweni lakithi.
Unkosikazi Sandra Thebe, omunye njalo umzali, ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kulolu daba.
Nxa imbadalo zesikolo zihlala zikhuphulwa njalo nje, ngibona lokhu ukuthathela abantwana ilungelo labo lokufunda. Siyananzelela kwamanye amazwe imfundo yimahala. Kungani uhulumende wethu laye engahlolisisi lokhu laye afunde kulabo abenza kuhle kulokhu ukuze sanelise ukuthuthukisa ilizwe lethu sibe lenkhwica mfundo eziningi lathi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ukwengezwa kwembadalo zesikolo kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwabazali lezikolo andukana kwamukelwe lugatsha lwakhe.
If there is any increment, it has to be approved through the ministry. Parents are supposed to agree with the school authorities on the increment so that it is justifiable. So parents need not to panic about the school fees issues.
Ugatsha lwezemfundo lukubeka sobala ngamanyathelo okufanelwe alandelwe nxa kusiyaba lenguquko yembadalo zesikolo. Nxa kufanele ikhuphuke, kufanele ivunywe lugatsha lwethu, njalo kufanele abazali kanye labaphathi besikolo bavumelane imali abazakhweza ngayo. Ngalokhu abazali kanye labaphathi bezikolo kabehlise umoya ngodaba lwendleko zesikolo.
Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe inyanga kaNtulikazi ngesilinganiso sokungamashumi amane lanhlanu kusiya kumashumi amahlanu ekhulwini, i-45-50%. Ngenyanga kaLwezi, uhulumende uphe izisebenzi zakhe ibonus ngedola leMelika. Kuviki ephelileyo, inhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende kanye labameli bakahulumende bebehlangene bekhuluma ngeholo lezisebenzi zikahulumende. Inhlanganiso emele izisebenzi ithi ifuna izisebenzi zithole iholo ngedola leMelika, kodwa uhulumende kakaphi impendulo kulokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kanye la owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa lomnumzana Nkululeko Letha uManjinela osanda kuqansa intaba enkulu yasizwekazi le-Afrika, i-Mount Kilimanjaro. uLetta wasemsebenzini kwele Tanzania ngaleso sikhathi wezwa esiba lo mdlozela ukuqanza intaba le wahlawula amadola aphezulu kwenkulungwane eyodwa $1,200 abaphethe ukwethekelela intaba kuKilimanjaro wahamba umango ofika isilinganiso samakhilomitha angamashumi amane lambili 42 kilometers esiya esiqongweni sentaba le. Ubehamba ekhathalelwa ngabampha ukudla, abamlungisela indawo yokulala, labahlola isimo sakhe somzimba kanye labo bhotabhota entabeni le ngobuciko obuphezulu. Uthethe amalanga amabili ukuze ayefika esiqongweni sentaba le elesiqongo esedlula zonke intaba zasezulazi le-Africa. Uthethe amalanga amabili ukuze ehle njalo intaba le. Ake sizwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Ifuna not only umzimba oqinileyo reasonably akumelanga ukuthi angikhole ukuthi kufunakala umuntu o super fit, but kumele ube reasonably fit physically and but into ebaluleke kakhulu ikuqina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisela ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much, but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening, hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqanise le ntaba.
Kunokwakwenza ukuthi uzuqanisa intaba le abanye abantu beyisaba kangaka?
Ngangilo mcabango okuyiqanisa nje, but ngingela plan yokuthi ngiza kwenza nini, but kwenzakala ngaleso sikhathi ukuthi ngangihambe ngomsebenzi eTanzania kuregion yonaleyo eMosh, and I spent a week ngingikhonangale. And then I met a lot of people, including ama agents, laba abathatha abantu bebaqansisa Mount Kilimanjaro. So bangikhuthaza ukuthi njengoba usuhlala isikhathi esingaka usuaclimatizile, and you don't look, you are reasonably physically fit, awufuni na ukuzama ukuthi uqanise lawo intaba. And abaningi bakhona babesithi thina sesaqansa, abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama, I had some time on my hands. So ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had, other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that. But ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje yikukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Yes, ngathi waxaza intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Anyi baba.
Ye, waxaza intaba leyo wafika kanganani? Waxaza kanganani entabeni leyo?
Ngisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. And le excitement nje ukuthi you've managed to conquer the mountain, so we are very happy ukuthi you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, so singathi konapho ke baba Letta uqansa konapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga?
Yes, ngafika esiqongweni ngempela, and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi bona you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele uthi 20 minutes, you look around, you take pictures, and then you make your way down. Bathi awumelanga uhlale imzuzu edlula i-20, ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokuswela i-oxygen or nge-oxygen elimited. So umele uphumuze and aphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then you can lose but consciousness. Angazi ukuthi ngathini ngesiNdebele.
Ye uyaphela umoya. So ke kunjani ukuya phezulu khona ngalesi point? Kunjani?
Hey, in terms of what the scenario or just a feeling nje yokuthi uqansa kanjani.
Ye konke koloko.
Ye. I scenario ukuthi i vegetation yakho na ayikho enhle kangako, it's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. But kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani, uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phengaphezulu. Ngangibona abaningi especially abadala asebekhulile babethwele amatanki e-oxygen umuntu eli 5 liters ze-oxygen on their backs, like ogogo labokhulu abavele eJapan lezinye abokorea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.
Umnumzana Nkululeko Letta isizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa limzwe xoxa lapho leGibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors namhla bethule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu abazamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela. Kubika uJoseph Njanji, intethele zendaba yethu yezemidlalo.
Laba badlali ngababalisa onozinti abathi uPetros Mari, uTope Chumba kanye loMartin Mapisa, imvimbi uGodnos Muruira, uGerald Takwara, Onesimo Basera, uBruce Kangwa, uPeter Mudua, uTinech Khadebe, uTakuzwa Chimwemwe, uAlec Mudimu kanye loJordan Zemura. Abadlali benkabeni yenkundla uThabani Kamusoko, uKunda Ipenyu, uIshmael Wadi, uNeva Tikere, uKelvin Mazongwe, ukuda kwashe Mahachi kanye loCaptain weqembu uNoledge Musona, abagadli uPrince Dube, uTinotenda Kadewere, uAdmiral Muswe kanye lo David Moyo. Iqembu lama-Warriors lisuke namhlanje lilubhekise kwele Cameroon lapho elikusibaya sika Group B ndawonye lele Malawi, iGuinea kanye leSenegal. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singekehlukane sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Obe ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede kasekho. Izulu lesiqotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakumatekenya kuwadi 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi eZimbabwe bakhala ngokuqansa kwempathalo zesikolo zomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Ngisithi asidibaneni ngo-fast 6 kusasa ekuseni. Abanginelisa ngokuzwa indaba zethu lelakho zilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.